zvino takakwanisa kuona kuti akadonhera nemwiri wake wakawanikwa. Tiri kufungidzira kuti mwiri wake nekuti paakadonhera pacho ndopane mwiri wakawanikwa. Asi panhapa pakadzika zvemamita zana, saka hapakwanisi kusvika chero munhu zvake, plus panhu pekuti mvura inenge ichinaya nguva nenguva, saka panotsvedza. Asi pane zvino zvaita hurumende yakatungamirirwa kuministri kwedu kweenvironment naminista Mangaliso Ndlovu napemanent secretary vamunodo afa, vakwanisa kuti pachipinde civil protection unit kuti tione kuti tingabatsira sei kuti tikwanise kubvisa chitunha ichi. Basi pari zvino taita tsvakurudzo dzekuona kuti chingawanikwa chii chingaita kuti titore chitunha ichi. Kune mugodhi wegoridhe uri kumatebeland south unoitwa iwohawu mine. Ndo imwe fungidziro yanga iripo yekuti vangakwanisa kutibatsira nezve kushandisa sezvo vari vanhu vanopinda pasi pachitsvaga ndarama. Saka ndo zvatakamirira kuita. Asi kutaura kwandiri kuita, nyanzvi mukuita zvinhu izvi vari kuenda kunoongorora kuti vakwanise kuona kuti vangakwanisa sei kubvisa mutumbi wavadikinya uri kumafalls kwaakadonhera mushure mekunge maitika chiitiko chinosuwisa zvikuru chakadai.
Vakawanda vari kushamisika vafarawo kuti sei munhu akazokwanisa kunge achisvika kumhera iko kwakaita kuti azodonhera mvura. Hapana here ruzhowa rwakaiswa rwekuti vanhu vasakwanisa kunge vachizosvika ikoko kana kudonha?
Hatingati akadonhera mumvura nekuti haana kusvika mumvura macho. Panhu pane matombo, asi kana makamboshanyira nzvimbo yeVictoria Falls kumapopoma panonga pachinyorwa pese nepese kuti panapa gomba iri rakadzika mamita mangani, iri rakadzika 10, iri rakadzika 20. And vashanyi vanenge vachikurudzirwa kuti vasaswedere pazvo nematombo mamwe acho aripo, nekuti sekutaura kwandaita pakutanga kuti matombo aya anotsvedza. Ichi chinosuwisa, chiitiko chatinofungira kuti hachifani kuzoitika zvakare, nekuti pari zvino chiitiko chekuti anga asaichamboitika. Asi isusu sebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka tiri mukati mekuti tione kuti tinofamba sei kuitira kuchengetedza vashanyi vanenge vachiya kuzoona kuVictoria Falls. Asi mukafamba sekutaura kwandiri kuita, munoona panenge pane zvinyorwa zvinoyambira vashanyi kuti vanofanirwa kuita sei, havasvike papi, vaite sei. Asi tine urombo kuti upenyu hwemunhu hwakarasika and hama dziri kuchema, hama neshamwari dziri kuchema nechitiko chinosvisa chakadai. Asi sehurumende ticharamba tichiona kuti tinochengetedza sei upenyu hwevanhu, nekuti kuVictoria Falls haisi nzvimbo yekuti vanhu vange vachichema. Inzvimbo yemafaro, inzvimbo yekuzorora mushure mekunge vanhu vasangana nezvine zvipingamupini zvakawana gore rechitanga.
Ivo veukama vari kutambira sei mashoko iwaya ekuti pane kukundikana kuti mutumbi ukasike kunge uchitorwa?
Veukama tiri kutaura navo masikati anhu ati tanga tiri kutaura namai vemushakabvu vanga vari kukumbira kuti vange vachionawo tachivabatsira. Vanoona nezvekuchengetedzwa nekwemhuka vanga varipo vachivabatsira kuti vakwanisewo kuapprisiata dambudziko ratiri kusangana naro. Panhu pandiri kutaura apa mukoma Joga hapasi panhu pekuti panosvikika nyore, nekuti ndiri kuti nini kudzika pasi kubva pamusoro padombo rekwezera kusvika pasi paonekwa chitunha ichi mamita zana ekudzika pasi. Panhu panogara pachinaya mvura gore negore kubva muna ndira kusvika muna zvita mvura inenge ichinaya. Saka panhu panototsvedza, panhu pasingasvikiki, panhu pasati pambosvika. Ndinoona sekuti veukama nemhuri vanofanira kutinzwisisa kuti idambudziko ratanga tisingatarisiri, idambudziko risingatambiriki nyaya yekuti zvinhu zvisingagashiriki kurasikirwa neupenyu kwehama neshamwari. Kunyanya nyanya kuti vanhu vanga vari kushanya vari kuzorora kubva kumaremba ekusenza kwavanenge vaita kubva panotanga gore. Saka tiri kuedza kuti patinokwanisa kutaura navo kuti tichema tiri pamwe chete semhuri, asi idambudziko rinosuwisa kurasirwa neupenyu kunyanyanya musi wekutanga wegore muna ndira nemaitikiro acho azvakaita. Asi tiri kumira mira tiri kuedza patinokwanisa tichitaura navo tinavo mukuchema kuitira kutionawo kutirerutse mutoro wakadai. Kana pane zvavanenge vachida tatichedza nepatinokwanisawo zvakare kuti tinzoti tinovabatsira sei.